Vashpara Urongo uku State House urikudaidzwa kuti National COVID-19 Preparedness and Response Plan vamunanga gwavati basa remunhu wese ari munyika kuti aone kuti paagere pakashambidzika kuitira kuti chirwere chekoronavhairasi chisarambe chichitapuriranwa kana chichinge chazopinda munyika.
This calls for extraordinary measures and responses. Even though so far the pandemic has largely affected countries with advanced health systems, they also have struggled to control this pandemic.
Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vatiwo vari kufara kuti chirwere ichi hachisati chapinda muZimbabwe, vachiti izvo hazvifaniri kuita kuti Zimbabwe irare nezamumukanwa. Mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo chirwere chekoronavhairasi chiri kupararira nekukasika zvekuti chava kutoda mushandira pamwe pakati pehurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji. Kunyange hazvo vamunangagwa vakati vanhu vanodarika zana vasaungane seimwe nzira dzekudzikisa mukano wekuti vanhu vasatapurirane chirwere ichi, mamwe masangano evarayiridzi anoti zvikoro zvinofanira kuvharwawo. Mutauriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kukurudzira kuti zvikoro zvose munyika zvivharwe mangwana chaiye, vachiti muzvikoro zvizhinji hamuna mvura zvinowedzera mikana kuti chirwere chekoronavhairasi chitapuriranwe.
Saka muzvikoro vana vanoswera vose muswere wezuva vakaungana pamwe chete vanodarika zana, izvo zvinopikisana nemashoko akataurwa nemutungamiriri wenyika. Taonazve kuti hapasati patorwa matanho akasimba muzvikoro kudzivirira denda iri. Tatarisa zvikoro zviri mumaruwa, zvizhinji zvacho hazvina mapombi emvura, hazvina mari yekutenga sipo dzekuti dzigeza maoko kuvana nekuvarayidzi. Uyezve tatarisa kuzvikoro zviri mumadhorobha kuti vana vazhinji vanokwira michovha vachisangana nevanhu vakasiyana siyana, zvinobvuva kuti pave nedambudziko rekutapurirana chirwere ichi muzvikoro kana paonika umwe anenge achibata.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori musangano reZimbabwe Teachers Association vaTapson Nganunu Svanda avaudza Studio 7 parunhare vari kuBulawayo kuti vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi vanogona kunotapurira vamwe kudzimba chirwere ichi chopararira. Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vati zvikoro zvikasavharwa mangwana vachakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzisaende kubasa kubva nemuvhuro.
Asi kana hurumende ikatadza kuvhara zvikoro zviri official, tinoona kuti tichangoengarejawo parayiridzi vari pasi pesangano rekudise PTZ uyezve nevana vechikoro nevabereki kuti tivhare zvikoro kuti hurumende izoona kuti haifani kunge ichigembula kana kuita maexperiments nesu, nokuti chirwere chekoronavhairasi chirwere chakashata.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muHarare, amai Blantina Mukwesha, vati vave kutyirawo upenyu hwevana vavo, izvo zviri kupa kuti vatsigire zviri kutaurwa nemasangano evarayiridzi.
Inini semaonero angu ndiri kuona kunge tsukisa vana vedu pariski, nokuti paanoenda kuchikoro ikoko anogona kunosanganawo nevana vanenge vane chirwere ichocho, votakurana nekoronavhairasi yeuya nayo kumba. Patichabudawo kumba tichiendawo kumabasa tichatakuranawo nechirwere icho tisingazivi. Saka ndione kunge chinhu chakanaka kuti vange vasingaendi kuchikoro vachienda kuchikoro ngavambogara kumba.
Gurukota rezvedzidzo vaKane Matema vaudza Studio 7 parunhare kuti havataure neStudio 7 vachiti havadi kubvunzwa zvinhu zvisina musoro. Sangano reWorld Health Organization rinoti koronavhairasi yauraya vanhu vanodarika zviuru zvisere, uye vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi vanodarika 220 ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.